to the international.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechishanu, chikumi 10/2022. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Namato watiri kuti the Zimbabwe we want campaign. Saka nhasi tangatifana kulauncha urongwa ihwohwo huchange huchiitika throughout the entire nation. So today tangatilauncha Zimbabwe we want prayer campaign. Saka zvakaitika ndezvokuti takabhuka pachechi yeDachi iri munaSamura. Mapurisa ndobva aenda ikoko vakanova instructor kuti vakansele booking yedu. Saka vanhu vachindobva kutifonera kuti tamingwa nemapurisa saka chakwanisi kuhostai.
Mapurisa emuHarare anosunga vanhu pamwe nevafundisi nevatendi vane chitsama vanga vachida kuparura chirongwa chavo chekunamatira nyika chavari kudaidza kuti the Zimbabwe we want campaign. Sangano reUNICEF rinoparura Committee yeZimbabwe Adolescents and Young People's Advisory Committee iyo ine chinangwa chekuona kuti vechidiki vanoronga nekupinda muzvirongwa zvine chekuita neupenyu hwavo. Mugodhi weTable Mine kuhange unodzinga vashandi 34 basa mushure mekunge vada kupinda mune rimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wekutanga wemat20 chichibandana neAfghanistan chiine ukasha mushure mekurohwa mumitambo mitatu yezuva rimwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa muHarare nhasi apinda zvechisimba pamahofisi esangano reZimbabwe Divine Destiny ndokusunga vanhu 34 kana kuti 34 vanosanganisira vafundisi nevatendi vane chitsama mushure mekunge mapurisa arambidza vedzisvondo ava kuparura chirongwa chavo chekunamatira nyika chavari kudaidza kuti the Zimbabwe we want campaign. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapakatira zvombo anonzi apinda zvechisimba pamahofisi esangano reZimbabwe Divine Destiny rinotungamirirwa naBishop Anselmo Magaya ndokusunga vafundisi pamwe nevatendi vane chitsama vanga varimo mushure mekurambidzwa kwavaitwa nemapurisa kuparura urongwa hwavo hwekunamatira nyika. Bishop Magaya vaudza Studio 7 kuti mapurisa akaenda pachechi yeDutch Reformed Church in Zimbabwe iri pakati peguta reHarare neZuro kunomisa urongwa uhu kuti husaenderere mberi nhasi.
Takashedzera munamato watiri kuti the Zimbabwe we want campaign. Saka nhasi tangatifana kulauncha urongwa ihwohwo huchange huchiitika throughout the entire nation. So today tangatilauncha Zimbabwe we want prayer campaign. Saka zvakaitika ndezvokuti takabhuka pachechi yeDachi iri munaSamura. Mapurisa ndobva aenda ikoko vakanova instructor kuti vakansele booking yedu. Saka vanhu vachindobva kutifonera kuti tamingwa nemapurisa saka chakwanisi kuhostai. Saka ndobva tachinja venue, ndobva taita chipatapata kumhanya kuti titsvage imwe new venue. Tatsvaga imwe venue ndobva vanhu vakutoungana zvokuungana zveyazvi ndobva vasvika zvakare ipapo. Saka ndozvaitika ipapo.
VaMagaya avo vasina kusungwawo vati havasi kufara nekusungwa kwaitwa vamwe vavo.
So taona kuti meeting haina kubudirira. Vanhu vazongo decide kuti vamboona mata kuti vadismisswe, then mapurisa ndobva auya akavasunga. Saka ndo zvaitika izvozvo. Zvino tiri kuti semakereke tinoshungurudzika chaizvo nokutsutsumwa pamusoro pehurumende iri kuzviti ihurumende inoita zvinhu nemutoo wakasiyana kuti zvataiona zvaitika mazuva amugabe ndo zvatiri kuona zvingoitwa mazuva amunangagwa.
Rimwe remagweta rikumirira vasungwa ava vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa yeHarare Central kuti vasungwa ava vanogona kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati zvaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzevedzisvondo dzekunamata vakasununguka.
Kodzero yekuti mwana weZimbabwe zveyake akwanise kuzvitaurirawo zvaanofunga mupfungwa dzake iri imo muconstitution yeZimbabwe. Kodzero yevana vemuZimbabwe kuti vaungane zvavo vachitaura nyaya dzavanoda iri imo muconstitution yeZimbabwe. Kodzero yekuti uwirirane nevaunoda kuwirirana navo iri imo muconstitution yeZimbabwe. Takuona ndezvekuti hurumende iripo iri kubvarura constitution yeZimbabwe ichishandisa mapurisa nevamwe vanofanira kunge vachichengetedza constitution ndoo vaakushandiswa kuidambura. Tine kushushikana kukuru kana tichiona vana Bishop Magaya vachingoti vanoda kuungana nevamwe vavanoda kuungana navo vachiita zvechitendero chavo vachironga zvavanoda kuronga pache zvavo vachidisrapwa nemapurisa anofanira kunge achivachengetedza vachiita basa iri. Zvinosuwisa tizwa kuti vamwe vacho vatosungwa. Sinokondema tichiti hurumende iyi ichiri hurumende yenyika here nekuti hurumende yakazvarwa kubva muconstitution.
Izvi zvatsinirwa nasachigaro weboka revechidiki mubato reUnited Zimbabwe Alliance Vashingirai Chabata.
Hurumende yedu inofanira kuremekedza vemachechi nokuti havasi threat to national security. Havasi vanhu vanoda kurwisa hurumende asi vari kuita kampeni yokuti vanamatire Zimbabwe iwani kurati Zimbabwe hatindoda tose yakanaka. Ndo zvatinoti isusu hurumende yedu inofanira kuremekedza vanhu vanoungana sezvo zvichitenderwa nebumbiro redu remutemo robvumidza kuti vanhu vaungane nenguva yavanoda.
Mutauri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti nzira yekuenda kusarudzo dzegore rinouya izere neminzwa.
Tichizosvika pamaelections a2023 regime haifaniri kurambidza vanhu kuti vaungane ichirambidza vanhu kuti vanamate. Takaona zvakare kuti vakarambidza kuti paitwe match yavamagaisa vakashaya musuno. Saka izvozvo ndozvatinotaura kuti muZimbabwe mune crisis. Havasi kutedzera mutemo, vanhu havana kusununguka. Saka ndorusununguko rwatiku rwira isusu kuitira kuti 2023 pazoitwa hurumende. Saka tinoshuvira kuti munhu wese ngaaregiste kuti anovhota.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudzawo Studio 7 kuti
nyika ino ichiwana kuzvitonga kuzvizere norusununguko. Yakawana zvekare rusununguko rwekuti vana vemuZimbabwe vose vaite zvitendero zvavanoda kunamata chechi dzavanoda, dzingava dzechiAfrican, dzetsika dzedu kana dzamarasta, vose kana vanonamata mwanakomana wamwari Jesu Kristu, vose vanoonekwa vachikwira makomo, vane dzichechi dzavakavaka munzizi, mumiti, mumasango vachinamata. Hatisati takambonzwa gungano rekereke rakarambidzwa kuita namapurisa muhurumende yeZANU-PF kana yevamunangagwa. Saka hatidi kutsvaka kushoresa hurumende nekuita mabhindauko asina munyati kana kuti mabhindauko asina zvaanoreva kuzita nokushanangurwa kwezita remwanakomana. Vanhu vamachechi ava tainzwa nyaya yavo kuti nyaya yavo yanga isiri yokunamata, nyaya yavo yanga isiri yokushumira Jesu Kristu, nyaya yavo yanga iri kuunganidza vanhu nezvematongerwo enyika. Handizvo izvozvo.
Mapurisa nezuro akanyimawo mvumo yekuungana kusangano reHeal Zimbabwe Trust, iro rakanga rakumbira mvumo yekuungana nemugovera muHarare Gardens kuti varangarire vaAlex Magaisa vakashaya mukupera kwesvondo. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti munhu wese anenge asungwa anofanira kunomira nemhosva dzake mumatare obatwa nemhosva kana kuzvichenura kumatare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Sangano reUNICEF nhasi raparura Committee yeZimbabwe Adolescents and Young People's Advisory Committee iyo ine chinangwa chekuona kuti vechidiki vanoronga nekupinda muzvirongwa zvine chekuita neupenyu hwavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Mutevedzeri wemiriri weUNICEF muZimbabwe, amai Zainab Adam, vati danho ravatora iri rakakosha pakupa vechidiki simba rekuti vazvitaurire nekuzvirongera zvavanoda pakurarama kwavo. Amai Adam vati vanofara chose kuti hurumende yeZimbabwe inoda chose kusimudzira vechidiki, vachiti chirongwa chavaparura nhasi chiri kuitwa munyika zhinji pasi rese. Tenderere. Mumwe ari kutungamira chirongwa ichi muUNICEF. Mumwe ari kutungamira chirongwa ichi muZimbabwe, amai Biula Senzanje, vauza Studio 7 kuti vechidiki vakawanda vari kurasikirwa nemikana nekuda kwekuti havana ruzivo rwezviri kuitika uye kuti vabereki vavo kana kuti hama dzavo hadzivabatsiri pane zvavanenge vachida kuita. Vati chirongwa chavaparura nhasi. Nhengo dzekomiti yaparurwa nhasi iyo ine vechidiki vanobva kumatii mana enyika, kusanganisira makanzuro nenhengo dzeparamende dzevechidiki, dzadzinofara nezvaitika nhasi dzikati dzichashanda nesimba kugadzirisa zvinonetsa pane vechidiki. Valink Ontatenda Bitipiti ndemumwe apinda mukomiti yaparurwa nhasi iyi uye vanoti vachashanda nesimba kuona kuti vechidiki vabatsirwa. Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vati vanotambira chirongwa cheUNICEF.
Vamwe vaya vanotya simba rinoshandiswa necivic society vanenge vakuti ava zvamuri kuita izvi muri kunyanya kuita zvinhu zvinenge zvematongerwo enyika nekuti hamusi kushanda pamwe nehurumende. Vakushandawo nehurumende vanenge vachiita vatisu tinokwanisa kunge tichifanira kunge tichicoordinata nekuti isusu mapolicies nema.
UNICEF inoti vechidiki vanosangana nematambudziko nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kushaya ruzivo rwezviri kuitika munyika, kushaya mari netsigiro kubva kuvabereki pamwe nemasangano anomirira vechidiki munyika. Vamadhuku vati ichi chokwadi uye vari kuedza kugadzirisa matambudziko.
Mugodhi weTable Mine uri kuhange unonzi wadzinga basa vashandi vanosvika 34 kana kuti 34 mushure mekunge vanyoresa kuve nhengo dzesangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mines Workers Union of Zimbabwe. Sangano iri rinonzi riri kurwisana nekambani iyi kumataredzi mosva. Vashandi vemugodhi uyu vanoti mihoro yavo iri pasi zvakanyanya, mashandiro avo haana kutsarukana uye vanotyisidzirwa nevakuru vebasa. Taedza kunzwa divi revaridzi vemugodhi uyu asi varamba kutaura pamhepo vachiti vanoda kuti tivatumire zvatinoda kubvunza paine nguva kuitira kuti vatange vataura nevakuru vemapazi ane vashandi vari kunzi vamiswa mabasa. Mumiriri wehwange mudare reparamende vaFortune Molokele vanyorawo nezvechiitiko ichi padande mutande reTwitter vachiti zvinosuvisa zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta riri kumirira vashandi vamiswa basa ava neTable Mine richishanda nesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaKevin Mawoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya takatarisa kudivi kuno kuhange kungatarisa maChina ane mamines kunoku, maworking conditions acho they are deplorable and vashandi vari kubatwa zvisina kunaka. And this is happening in the face of the government, pasina ma interventions ari kuitwa despite us making efforts with my trade unions chimirira vashandi wavo. But would expect kuti 42 years after tichitarisire kuti ma conditions of service anga achiitwa achitedzerwa maringe nezvatinotarisira nezvatinowana mulabor act yedu.
Tiri kunzwa kuti kwakutosvika kuma35 namba yevanhu vari kungomiswa-miswa kuTable Mine uko. Zviri kufamba sei ipapapo?
Wanawa, ndingangoti chiri kunyanya kusakisa kuti chinzviro chakonzeresa kuti vanhu vange vachimiswa. Tine kesi yatagara tiinayo iri kuinvolva vanhu ivavo, nhamba iyo senhamba ye35 vashandi ivavo. Ndingangoti pa35 pangosiyiwa vashoma vanga vaine mahigh ranking positions uye vakazoita sekudududza mukati menyaya yatanga tichiita. Zvokuti mukatotarisa panyaya iyoyo patoine vamwe vasina kuunza information yavo, vachiratidza kuti kuda vanenge vakanyengererwa nevekambani vakasiya, vakati hatichadi kudii kuti nyaya ienderere mberi. Saka ndinoona ndochikonzero chekuti makatisungisa sekambani, saka inio sevanhu vakajoina futi trade union inovakodzero yevashandi ndo chinenge chakonzeresa kuti vashandi vangu vachimiswa zvekuti dai papa ane chikonzero chekuti vange vamiswa zvingadai zvakatarwa mutsamba dzavakapiwa but dzinongoratidza kuti itsamba dzingori silent
saka mutemo unenge uchiti zvinofanirwa kufambiswa sei
in the event yekuti macontracts amiswa semamisirwo aaitwa tinotarisira kuti employer anga achibhadhara the unexpired portion yeemployment contract iyoyo kureva kuti kubva muna July zvichinobata kuna November ikoko kwaifanira kupera contract vashandi ava vanofanira kubhadharwa mujandigiro vakagara kumba
varidzi vetable mine vari kuti kudii nemamiriro akaita zvinhuwa
tinoona rumwe rekupo ruri kutaurwa runoratidza sekuti vari kuda kuzama kurwisa kuti nyaya iyi yatagara tinayo isaenderera mberi but isu sevarwiri vevashandi tichamiramira panyaya yekuti vanhu vavanga vachiwana zvakakodzera nokuti it's an issue yeviolation yemaCBA provisions atiyoti collective bargaining agreement
vanga vari gweta riri kumirira vashandi vetable mine vadzingwa mabasa richishanda nesangano renational mine workers union of zimbabwe vakevin mawoyo vachitaura vari parunhare kuhwange naivan zininga westudio 7 bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro iro rakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mashanu negumi nevanomwe kana kuti 505 million ndinodzokorora kana kuti 5517 vanhu zana nemakumi maviri kana kuti 120 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro vakare vanhu vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga vadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri kana kuti 6.2 miriyoni kuchitiwo vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vadarikawo mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 miriyoni hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana mukupera kwemwedzi wachikunguru tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nemusi wechina vakaramba vachitadziswa kutaura mudare reparamende nevezvematongerwo enyika vanopikisa avairamba vachivakurudzira kuti vasiye chigaro. Svondo rapera varamaphosa vaipomerwa mhosva yekupfumbatisa mbavha mari yevharamuromo kuti dzirambe dzakanyarara pamusoro penyaya yekubiwa kwemari yakawanda kwazvo kubva papurazi ravo muna 2020 apo mbavha dzinonzi dzakaba mari inosvika mamiriyoni mana emadhora varamaphosa vanoti vari kungosvibiswa munyaya dzezvematongerwo enyika Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden pamwe nevamwe vatungamiri venyika dzemudunhu rekumavirira kwepasi rino kana kuti Western Hemisphere vari kutarisirwa kuzivisa nezvegwaro reurongwa hwedzinyika kuti dzikwanise kuchengeta vapoteri vakawanda. Urongwa hwethe Los Angeles Declaration hunogona kunge huri chinhu chikuru pane zvose chabuda mumusangano wenyika dziri mudunhu reAmerica uyo wakadzikisirwa pasi nekupesana pavanhu vakakokwa navaBiden. Vatungamiri vekuMexico nenyika dzepakati peAmerica vakatumira vakuru muhurumende dzavo mushure mekunge America yasiya Cuba, Nicaragua neVenezuela. Zvisungo zviri kutarisirwa kuziviswa nhasi zvinosanganisira nzira dziri pamutemo dzekushandisa kupinda mudzinyika, rubatsiro kunharaunda nevanenge vakanyanya kukanganiswa nekufamba kwevanhu, kubatwa kwemiganho inopinda nevanhu uye kushanda pamwe munguva dzechimbi-chimbi. Vamwe varimi vanoti vari kubirwa chibage chavo chichiri muminda izvo zvave kuvamanikidza kukova chibage chavo chichiri chinyoro zvinove zvichakanganisa kutengwa kwechibage ichi kuGrain Marketing Board. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti chibage chavo chishoma chavari kutarisira kukohwa chiri kubiwa nembavha zvikuru nguva dzemanheru. vano chine kuda kwekubirwa uku vave kumanikidzwa kukohwa chibage ichi chisatichanyatsooma izvo zvave kuva padambudziko rekuomesa chibage chavo chave pamba vasati vachitengesa kana kugaisa. Mumwe murimi anoti ari kubirwa ndiva Obert Nganiwa vanorima vari kumakonde. Vanganiwa vanoti vakabirwa makirogiramu anosvika mazana masere paongororo yakaitwa nana Mudhumeni.
Ini ndamuri kubiwa zvibage vakomana vatorura zvekutoba vakomana vafanha vemutorirwa imiguka makafela vari kuba zvibage vakaputa guka ravo wanja 3 days 4 days vasingarare saka vakutoona kuti kutoba ndo kwakutovararamisa saka vari kungopinda mumaminda evanhu vakarima vachiiba zvibage kubva zviri zvinyoro vanenge vachingoba zvaoma vari kungoba.
Vanganiwa vanoti chinofadza ndechekuti vakabata dzimwe mbavha dzaivabira zvekuti vave kudzeendesa kumatare dzimhosva kuti varipwe.
Ini ndakabirwa paassessment yakaitwa neAlex zvakaoneka kuti pakabiwa 800 kgs ndodzi dzakabiwa. Vanhu ava vakabatwa vakabatwa 1 vamwe vacho vasati vabatwa saka musemand funga tichienda kukoti.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekwazvimba Valentin Jaricha.
Vanopinda vachitorogorora mukati vachitorora mukati zvokuti iwo ukabhemba sora rekuno kunze kai hauoni kuti muri kupindwa iri sora risiye rakati rakamira kutira kuti paanopinda apa iwo paunouya nokunze uku unotanga kuona kuti apa pazovhurika sei. Tinomboedza kugaririra munhu wacho wamuzivi waya anotora uizivi iwo unozongoona makadi makatorwa.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwepgt vanoti nyaya yekubirwa kwemurimi yakagara iripo asi iko zvino zvanyanya nekuda kweupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka.
Ndingati kubva kare mafarms uku vanhu vanga vachibirwa zvakanyanyisa kunyanya zvinhu zvakaita sana chibage. Mbavha dzinouya pakati pemunda then wogara ipapo wotsokonyora chibage chavanoda then wotakura votoendesa kumamaketi vachinotonotengesawo as if varimawo pange pasisina. Saka dambudziko iroro nekuwedzerwawo zvekare nekushayikwa kuri kuitwa mabasa zvaakubva zvaita kuti vazhinji vanenge vasiri mumabasa vange vachishayiwa kuti vanodyei saka vanopinda mumunda vonoba then voenda vonotengesa kuti vawanewo chouviri.
Vanoti dambudziko iri rakakonzerwawo nekushayikwa kwewaya dzinopoteredza minda zvekuti vanhu vanongopinda muminda yevanhu nepose pose. Amai zviti vanoti kana paine waya kana ruzhowa munhu anokwanisa kusungiswa kuti ari kupinda panzvimbo yakachengetedzwa asina mvumo kana kuti trespassing.
Saka dambudziko iroro tingati ringapedzwa kwete kupedza zvachose asi kuti maybe ringangodzorwa nenyaya yekuti kana vanhu vari mumapurazi uhu varimi vakakwanisa kuisa rushowa rwokuti vanhu vasangopinda nepese pese. Tikatarisa mutemo wakare waitaura kuti hakuna anopinda nemupurazi nemumwe yavaiti trespassing and uchitosungwa pamusana peizvozvo. Saka mutemo iwoyo dai wadzoserwa zvekare waita kuti vanhu vange vachikwanisa kuti une simba rekuenda kunosungisa munhu anopfuura nepakati pemunda wako kana kuti nemupurazi mako. Ndofunga dambudziko iroro ringati dzikirei kana kuti dererei.
Mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West amai Margaret Chitove vanoti havana huwandu hwevanhu vakabatwa kusvika pari zvino asi vanoti pane nyaya dzine chitsama dzekubiwa kwechibage muminda dzakaendeswa kumatare edzimhosva. Varimi vanoti hachisi chibage chete chavari kubirwa asi vari kubirwawo zvipfuwo zvakaita semombe, mbudzi nemakwai. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wekutanga wemat20 chichibandana neAfghanistan chine ukasha mushure mekurohwa mumitambo mitatu yezuva rimwe. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza zvizere pamusoro pemutambo uyu.
Chere kunyanyorwadza mukukundwa uku Ndechekuti kwapinza Zimbabwe pachinano chechipiri kubva pasi pasi murongwa wezvikwata gumi nezvitatu munzira yekuenda ku 2023 World Cup. Zvikwata zvisere kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda ku World Cup. Asi Zimbabwe iri kure kure yakasiiwa nemapoints makumi maviri nemashanu neNew Zealand iyo iri pachinzvimbo chekugumisira kuenda ku World Cup uku. Zimbabwe ine mapoints makumi matatu nemashanu chete izvo muteveri wemachevrons vaPatson Mnyati vanoti zveWorld Cup Zimbabwe inofarira kumbozvikanganwa.
World Cup yecricket haangatimbokanganwa asiri zvedu nematambira vari kuita ava. Tikangokanganwa tozoziva kuti hatichakwanifai, hatichakwanifai nepatiri pacho paranking hatichakunotopinda. Saka tongoti ngatikanganwe nezvazvo.
Asi Zimbabwe ine imwe nzira yekuenda kuWorld Cup asi iri World Cup yemat20 iyo ichaitirwa kuAustralia kubva musi wa16 gumi guru kusvika musi wa13 mbudzi. Asi simba remachevrons rekuenda kumakundano aya riri kutanga kuonekwa mangwana mumutambo neAfghanistan uyo vari kushandisa segadziriro yekurwira nzvimbo yavo. Zimbabwe neAfghanistan zvasangana mumitambo gumi nemiviri yemat20 Afghanistan ichikunda mumitambo gumi nemumwe chete, Zimbabwe mumutambo mumwe chete chete. Muurongwa hwepasi rese hwemat20 Zimbabwe iri pachinano chegumi nembiri izvo muteveri wechikwata ichi vaPeter Msusa vanoti zvinoda kugadziriswa zvakasimba.
Pane basa rekuti vaite chero chero pama rankings edu takabuda mutop 10 tava vanhu vaakumasure sure zvikuru.
Asi murairidzi wechikwata ichi Lauchad Rajput anoti veruzhinji havafaniri kutarisa nhoroondo achivimbisa iye kuti Zimbabwe ichaita nepese painogona kuti ikunde. Anoti ari kushandisa mutambo uyu kuvaka chikwata chake chakasimba chichamirira nyika apo Zimbabwe iri kusangana neJersey, Singapore neUSA mugroup A remat20 qualifiers. Asi vakomana vake Blessing Mzarabani, Craig Evin na Ryan Bo vanofarira kusimudza mutambo wavo kana Zimbabwe ichida kupemberera zvekare. Zimbabwe neAfghanistan dziri kusangana mangwana uye nesvondo vachizopedzisa mitambo yemat20 iyi nechipiri svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu zvichitevera kurambidzwa kuungana kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa emuHarare anosunga vanhu pamwe nevafundisi vane chitsama vanga vachida kuparura chirongwa chavo chekunamatira nyika chavari kudaidza kuti The Zimbabwe We Want Campaign. Sangano reUNICEF rinoparura komiti yeZimbabwe Adolescents and Young People's Advisory Committee iyo ine chinangwa chekuona kuti vechidiki vanoronga nekupinda muzvirongwa zvine chekuita neupenyu hwavo. Mugodhi weTable Mine kuhange unodzinga vashandi 34 basa mushure mekunge vashandi ava vada kupinda mune rimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi iro rinonzi riri kuendesana kumatare nemugodhi uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina na Gibbs Dube.
So kuhisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 Nhlangula 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Umfundisi Milson Ndlovu okubandla lokholo lwesiKristu ele Brethren in Christ Church uthi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo loba bekhahlanyezwe ngamapolisa.
Silalela iBhayibheli, senza lokho iBhayibheli elithi sikwenze, kambe asisavunyelwa yini ukwenza lokho iBhayibheli elithi sikwenze?
Ubotshwa abafundisi abaqoqa umkhankaso wokulwela iZimbabwe ekhululekileyo.
Amanesi amaningi ayahamba ediaspora, ayahamba eAmerika kuti adinge umsebenzi nendawo yokuthi imali yethu ayisathengi.
Abongi abaningi sebesuka kwele Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Abalincwadi ezibavumela ukuba behlale kwele South Africa bakhuthazwa ukuba bekaphele abathi balakho ukubancedisa ekutholeni amaphemithi amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa namhla avimbe ngci emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare, lapho babophe khona abafundisi abalandeli bokholo lolu labamele inhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi kulungiselelwa umkhankaso owe The Zimbabwe We Want Campaign. Umevis Kama usethulela lolo daba.
Umfundisi Anselimo Magaya uthi bekumele kwenziwe umhlangano lo endlini yokukhonzela uNkulunkulu eya Dutch Reformed Church eHarare bengakadudulwa ngamapolisa.
What I've noted is that they could not write to me as a convener to bar the meeting because they knew they would not succeed. We're going to get a swift interdict. But the plan that they made is to actually scare the hosts. I was so open with them. They are saying you proceed, but at the same time they know now that the hosts can no longer allow us to do so.
Nginanzelela ukuthi bazile ukuba bebengeke bangilobela incwadi njengomqoqi walomhlangano ukumisa ngoba bebesazi mhlophe ukuba bebengasoze baphumelele kulokho njengoba besizokuya emthethwandaba. Kodwa icebo abalisebenzileyo ngolokwethusela iziphathamandla lapho kade simele senzele khona lomthandazo.
Umfundisi Milson Ndlovu okubandla lokholo lwesiKristu ele Brethren in Christ Church uthi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo loba bekhahlanyezwe ngamapolisa.
Silalela iBhayibheli, senza lokho iBhayibheli elithi sikwenze, kambe asisavunyelwa yini ukwenza lokho iBhayibheli elithi sikwenze? Futhi sikwenza ukukhuleka, it is clearly stated in scripture that we ought to pray. Kanti ke lelungelo lokuhlangana abantu bekhuleka lilungelo elipheleleyo futhi elivunyelwayo langusisekelo selizwe leZimbabwe. Kanti njalo ukhona lelizwini likaNkulunkulu ukuthi izinto zibanjwe ngaleyo ndlela.
Umfundisi Ndlovu uthi kulilungelo likaZulu ukuba beqhube imihlangano etshiyeneyo.
Ngeke sivinjelwe, ngeke kube lombishopi ongavinjelwa ukukhulekela ilizwe lakhe. Ngeke kube labafundisi abangavinjelwa ukukhulekela ilizwe labo, ilizwe lethu sonke. Lapho ngitsho labakhokheli balo abazakhokhela ngoba becabanga impilo zabantu.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu kanye lezombusazwe ukhuthaza uZulu kuba asekele okwenziwa ngabafundisi.
Akukho abantu abancindezelwe abangafanelanga bakwenze. Ngakho ke kufanele ukuthi abantu bezimbabwe bakuzwisise ukuthi kudingeka ugogo, ukhulu, abantwana abafana amankazana, wonke umuntu asukume alethe inkululeko elizweni laseZimbabwe.
Abathethwe ngamapholisa abambalwa lokhu besenkambeni yamapholisa. Laba bantu abangamalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition batholiswa usizo ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Yehlule imizamo yokuthi sikhulumisane lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abongi abaningi sebethiya umsebenzi besiya emazweni atshiyeneyo ikakhulu aphetheya, okwenza ukuthi kube nzima ukuba abaseleyo basebenze ngemfanelo. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Abongi abakhala ngeholo eliphansi sebesuke ngobuningi babo bayadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi abongi sebebalutshwane kakhulu elizweni.
Uthi amanesi amalutshwane ezibhedlela, le ndawo yokuthi amanesi amaningi ayahamba e-diaspora, ayahamba e-America, uthi adinge umsebenzi, le ndawo yokuthi imali yethu ayisathengi, ayisakwanisi ukuthi sikwanise ukuthi siphile kuhle lapha eZimbabwe, le ndawo yokuthi i-inflation yethu, i-economy yethu ayisamilanga kuhle, le ndawo yokuthi i-dollar siyafuna ukuthi ikumbi. Ukuthi siyathola i-US dollar, bayasiholisa i-government, siyakwanisa ukuthi siphile kuhle, sisebenze, sikwanisa ukuthi sisebenze. But kodwa imali ayikhwani, kodwa ngikukubangela ukuthi amanesi amaningi achiye umsebenzi lapha, ahambe e-UK kumbe e-America.
Umongikazi unkosikazi Sanele Nyoni uthi sisebenza nzima.
Silokudana kakhulu ngalokho okwenziwa nguhulumende. Asifisele okuhle lezimuli zethu. Sizamile ukukhulumisana laye mayelana lweholo. Akulanto etshintshayo, lokhe kufana. Khathesi iningi lamanesi libone ithuba lokuthi liyesebenzela phandle kwelizwe, osokubangela ukuthi sisale sibalutshwane, njalo osokusenza ukuthi lo msebenzi ube mningi kakhulu kithe siseleyo, njalo kuzabangela ukuthi abantu bagcine bengelatshwa kuhle bonke.
Okwamanje unkosikazi sikhululekile Nyathi ongumongikazi uthi ulungiselela ukusuka eZimbabwe.
Ngilungiselela ukuhamba kodwa uhlupho engilalo yathesi imali efunakalayo. U-agent engimtholileyo uthe ufuna i-cash phambili efika ku-6.5 euro. Ukuze ngihlanganise leyo mali ngeholo lami kunzima, so sengizadinga abangafuni i-cash lanxa labo bebamba imali eningi. Bengicetshiswa ngomunye ukuthi kufanele ngikhangelisise i-contract yami lo-agency ngoba labo sebethatha advantage against us ngoba si-desperate.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi ukuhamba kwabongi sekwehlise izinga lokusebenza kwamaklinika kanye lengatsha zempilakahle.
Amanesi ahamba imbangela yakhona kuyokuthi asiholise imali yaphansi. Bavele basuke kithi izikhathi eziningi bangazipi lalokho kuthiwa yinotice. Lo nyaka sebehambe kakhulu okwedlula kweminye iminyaka, lokho sokusenza ukuthi abantu balinde izikhathi ezinde emakliniki belindele ukubonwa bona amanesi lawa amalutshwana aseleyo asedinwa kakhulu.
Okwakhathesi abongi bachaze ukuba abalalwazi lokuba iholo labo lingakanani ngoba bengakatholi incwadi ezichaza lokhu. Kodwa inyanga ephelileyo kuNkwenkwezi bahola amadola angamashumi ayisikhombisa lengxenye emali yakuleli, i-75,000 zimdollars. Bathola lamadola alikhulu lamashumi ayisikhombisa lengxenye emali yeMelika, i-$175. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwa Ikomiti yedale leCongress yakule Melika ehlolisisa ukuhlaselwa kwedaleleli ngozibandlela ngomnyaka 2021 kulungiselelwa ukubalwa kwama-electoral votes iqale ukuthetha lolu daba olwethulelwe uZulu kumabonakude izolo kusihlwa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba idale leCongress lethule ubufakazi obujulileyo obuveza ukuba uwayengumongameli uMnumzana Donald Trump wazama amandla wonke ukuvimba ukuthi kubalwe ama-electoral votes. Kuvezwe njalo ukuba uTrump wayefuna kugenqulwe impumela yokhetho lolu ahlale esesikhundleni loba kwakusobala ukuthi unqotshwe ngumnumzana Joseph Biden osengumongameli wakwele Melika. Kodwa uTrump labanye bakhe bathi wonke lokhu kwenzelwa ukuba avinjwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2024. UBiden wanqoba uTrump kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020 ngokubuthelela ama-electoral votes edlula kancane amakhulu amathathu 306. UTrump wathola amakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika.
Yikho sibili okumele ukuthi kwenzakale lokhu ukuthi namhla kuzwakale kuphume iqiniso lakhona ukuthi okuyizinto lokhu kohamba njani, ngoba ayithi nxa kukhangele khona laphana kuyatshengisela sibili ukuthi kwaba yinto embi liyana ukuthi itshaye ilizwe leli ukuthi abantu bahlasele iCapitol Hill. So nxa kungavela ukuthi khona kwahamba njani, kwakutheni, ngubani wathini, sithini kutheni, ngibona ngathi izaba yinto ezancedisa sibili kakhulu, ngoba ilizwe lela ngithi belihlala lingathi lilizwe elisola amazwe la anjenga awe Africa ukuthi khona umuntu uyawina ama-elections. Athi nxa ewawinile, lo hulumende oyabekade khona alele esikhundleni. Lapha abaphosi bafanana lakhono lokho sibili khona kanye okuchaya lokho abakubiza ngokuthi yi-democracy.
Kuqakathekile na ukuba udaba lolu Mthombeni luthoniswe abantu bebukele kumabonakude?
I-democracy angithi yiyo etshengisa ukuthi kufanele ukuthi kuchiyelwane, kuchiyelwane ukuthi ongenileyo obekade khona avume ukuthi wehlulwe, uchayiwe, abantu sebekhethe omunye. Lo oluzileyo amukele lokho ukuthi uluzile, bese kuqhubekela phambili, kuqhutshelwane umbuso njengakhona lokho. Yikho okubizwa kuthiwa yi-democracy. Nxa sekusehlula khonapho, kutho ukuthi asisakwazi ukuthi kuyabe sekuyini-ke lapho, sokusiba ngokunye okungasiyo i-democracy.
UMnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika. U-Live Talk namhla siqoqa ngokuxokozela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Izizalwane zakwele Zimbabwe ezilamaphemithi amiswa ukusebenza kwele South Africa sezikhuthazwe ukuthi ziqaphele amaganyana asegcwele ebulenjini be-intanethi esithi ayenelisa ukubasiza ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. UThuso Khumalo uzipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhulumende weSouth Africa uphe izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi ohlobo lweZimbabwe exemption permits kuze kuyafika umpalakazi ukuthi zibe sezithole olunye uhlobo lwamapermits kumbe ziphume ziphele kulelo lizwe. Kodwa-ke iningi lehluleka ukuphumelela kuzicelo zamanye amaphemithi la njengoba bengelakho okufunakalayo. Lokhu sekwenze kwahluma amankampani esiphangiphanga ebulenjini be-intanethi esithi ayenelisa ukusiza abeZimbabwe laba. Iningi lamankampani la afuna umuntu abhadale imali ethile ukuze ethule udaba lwakhe kuwo, bese umuntu eqhubeke ebhadala ngokuqhubeka kohlelo lokufaka izicelo. intatha ezindaba eZimbabwe umxolisi Ncube uthi abantu badlelwa imali nje mahala yilawa mankampani ngoba abaningi abasoze bawathole lawo maphemithi.
Abantu abaningi abayi kwenelisa ukuthi bathole amaphemithi amatsha eSouth Africa ngoba amaphemithi la aweZimbabwe exemption permit abawathweleyo eza ngokuthi abanginelisi ukuthi bathole amanye amaphemithi abevele ekhona kungenxa yokuthi abalayo imfundo elingeneyo kumbe ngithi mina ama skills angabenza ukuthi bathole amaphemithi aseSouth Africa.
Iningi labeZimbabwe laba ngabantu abebesebenzela ezindlini, abanye bethengisa esitaladeni, kanti abanye bebesebenza imisebenzi engadingi kufundelwa. Uhlupho yikuthi amaphemithi okufanele bangene kuwo afuna umuntu owenza umsebenzi ongeke wenziwe isizalwane sakwele South Africa. Le misebenzi yamakhono aphezulu ebhalwe phansi lugatsha lwendaba zasekhaya. Kungehlula lapho umuntu kuzafuze abethethwe isizalwane sakwele South Africa kumbe abe ngumntwana womzali oseyisizalwane sakwele South Africa lamanye amaphemithi anzima ukutholakala. Umgcini hlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uxwayisa izalwane zeZimbabwe ukuthi zingavumi ukudlelwa imali izigelekeqe ezizulazulayo ebulenjini be-intanethi.
Hayi, labo ngabantu abazidingela imali, angithi vele nxa abanye abantu behlupheka abanye bavuka ngabantu abahluphekayo kakulanto abazabancedisa ngayo ngoba yonke into ibhaliwe ukuthi umuntu kumele alandele imigomo ebekwe singathi ngolwasemzini ama requirements ukuthi nxa kumele ube le permit kuyini okumele ukwenze. Kuba labantu abakhuluma ngani thiwa sebebhadalisa abantu anganibona bakhuluma labantu abaphakathi omafezi, hayi basengezimithiyo kakulanto abazoyenza.
Kusenjalo inhlanganiso ezimela beZimbabwe laba zithi azikezwa ngumuntu obelalolu hlobo lwepermit esenza umsebenzi ongela khono oseke waphiwa olunye uhlobo lwepermit. Zithi zikhangelele ukuthi abaningi bazazithola sebeselizweni ngokungekho emthethweni ekupheleni komnyaka okuyinto ezakwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kwele South Africa. Kodwa ke ugatsha lwendaba zasekhaya lusanda kuthumela izincwadi ebantwini abalamaphemithi la lubakhuthaza ukuthi bafake izicelo ngoba okwakhathesi balutshwana kakhulu asebethe bafaka izicelo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Abantu asebekhulile eZimbabwe bathi bathule nzima ngenxa yokugugudeka kwedola lelizwe njalo lokuselakala kwemali emabhanga kanye lemali encane emapentsheni abayihola kuhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu. Bathi lokho abakuholayo kuphelela emabhasini. U-Ezra Jesus Banda, intatheli yethu yezindaba, usethulela lolu daba eseJolojo.
Abadala abaningi balumhlubo lobathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulise ngedola leMelika kumbe amarandi akwele South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibuye lapha eCholocho ukuzoswayipha imali yokuthi sithenge ukudla. Masithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini. Icina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona kusekula mali kwanayo.
Ugogo uManqube uleminyaka engamathumi asishiyagalombili lambili 82 uvuka entatakuza ehamba ngenqola edoswa kwababhemi esiya eCholotho esuka emakhaya komvundlana. Uthi abaluphelayo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke.
Thina abantu abadala siyehluleka sibili ukuthi singenzani. Silabazukulu kasikwazi siyabanikani, asilamali kasilalutho. Lapha siyaha kulowo mangalisayo. Okumangalisayo sibili ukuthi kakukho singakudla lokungathini khonapho. Izalukazi sibili, isalukazi esimangalisayo singakwanisi lokwenzayo ezandleni zakhe.
Ukanti unkosikazi Nomalanga Ndlovu ohlala esiqintini sakwamazibiza uthi imali yeZimbabwe ayisathengi lutho. Ucela uhulumende abaholise imali yamanye amazwe.
Abe sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo e-welfare ayisisizi ngalutho. Besicela sibili ukuthi kumvele ingasipholisa kungamarandi kumbe kungamayusa ngoba kayisathengi. Vela kwamazibisa khona lokuyathenga ishukela, imali yakhona ayithengi lutho. Lesicelo esikhulu kakhulu khonapho.
Iningi labadala bathi bacela uhulumende abanike imali zabo zepension ezandleni angazifaki emabhanga ngoba imali yabo ifela ebhanga. Umnumzana Two Boys Kali wemambanjeni ngomunye wabo.
Into ekhona ukuthi akula muntu olendaba lathi njengabantu abakhulileyo. And inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula akusathengeki imali ayikho. Labantwana labazukulu bawufa lonyaka nendlala. Uhulumende kasizamele icebo siphiwe imali zethu cash. Ngike ngibuze kuncedani ukuba le mali kukhadi engathengi lutho.
Umnumzana Thukela Dube ongomunye wabalelwa impi yenkululeko wo veteran. Usola kakhulu uhulumende ungabanakekeli. Yena usuke esigabeni sakuDlamini elanda kuzothenga ngekhadi ngoba lapho ahlala khona kabathathi amakhadi.
Ilizwe leli salilwela. Kodwa kumanje nje angikulanto esiyitholayo. Imali angitholi le pension angikwazi ukuthi ngithole kanjani. Khonapho ngimdala nje nginde 70 years. Kodwa ulanto engiyitholayo khona lapho. Elizweni engalilwelayo ukuthi ngikhululeke kilo. Angazi ukuthi ngiyenza kanjani badala. Uhulumende lo esasikhanya sithi ngowabantu ngowethu ingathi akalandaba lathi kasibheki nje ukuthi singabantu emhlabeni wethu.
Nyanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti seTsholotsho balubhekisa eTsholotsho Business Center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepensini ifakwa kumakhadi ebhanga. Imizamo yokukhulumisana nalabo hlangothi lukahulumende olubona ngensolo zikaZulu enhlala kahle yakhe olo social welfare yehlule ngoba bayalile ukukhuluma neStudio 7. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Womanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Eminyakeni emihlanu edluleyo inani labantu ababhekane lendlala selikhuphuke lisuka kuba izigidi ezedlula kancane ikhulu 108 million lafika kwabe kudlula izigidi ezilikhulu lamajumi ayisithupha 161 million emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lukahulumende wakwele Melika, ulubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi lokhu kwenzakala eleRussia lingakahlaseli eleUkraine. Uthi kulandela impi eqhamuke kwele Ukraine ngozibandlela lonyaka, abantu abayizigidi ezingamajumi amane 40 million labo bazithole bengasela kudla. UBlinken uthi kulabanye abathi wonke lokhu kwenziwa izijeziso zenotho ezivakelwe eleRussia ngeleMelika lamanye amazwe. Uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko ngoba eleMelika lafakela eleRussia izijeziso zenotho lisenzela ukumisa impi ekwele Ukraine. UBlinken uthi kuningi okumele kwenziwe ngamazwe wonke ukuze kube lokudla okuzakwenela abantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi okunye kwalokhu yikubambisana kwamazwe wonke ekudingeni ukudla okufunwa nguZulu. Uthi eleMelika lizaphendla indlela le ngokwethula izigidi ezedlula amakhulu amabili $215 million iyokuthenga ukudla. Okwamanje eleMelika selasebenzisa amabhiliyoni amabili phose lengxenye $2.3 billion kulandela ukuhlaselwa kwele Ukraine ngeleRussia. Uthi kumele kukhangelwe njalo imvundiso yokulima kuzokazi le-Afrika lezinye indawo. EleMelika okwamanje selifake izigidi ezingamakhulu amahlanu amadola $500 million ekuncediseni abalimi. UBlinken uthi kumele kuvuselelwe ezokulima lokumelana njalo lokungani kwezulu. Uthi eleMelika liza kwethulela umhlaba wonke jikelele amabhiliyoni amahlanu amadola $5 billion phakathi kweminyaka emihlanu ukwenzela ukuba kuvuselelwe ezokulima njalo abalimi bemelane lokungani kwezulu kahle emhlabeni. Uthi kumele kuncediswe abampofu ababhekane lohlupho lolu olwendlala. Uphinde wathi kumele kuhlanyelwe amabele amaningi ukuze kube lokudla okuthe xaxa emhlabeni wonke jikelele. Uthi kungenziwa konke lokhu umhlaba wonke jikelele uzamelana lendlala kuncedwe labo abaswelayo.
Lapho belilalele imibono yelizwe leMelika. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba lomculi kamaskandi uSmile Sezintombi. Yena usethule idlalade lakhe lokuqala kubika uNtukwameni Nkomo.
ukumile manje amunyoka wenda nena isikhanda usukumile manje amunyoka wenda nena isikhanda
Lanxa uSmile sezintombi eseke wethula amanye amadlalade ebambisane labanye abaculi leli ngelakuqala alethule elilunga elizimeleyo nangu elonda imbali yakhe
uSmile sezintombi iloni igama lami engilisebenzisa emculweni lami igama uSmile Sibanda ekhaya ngivuya eCholocho esanqinyana emculweni ngiqale mina ukungena emculweni mangaphazamisi beku-2013 siqala ukungena emculweni noma nje kwase kubudala nje ngizama nje ngingakaze kodwa ngingena estudio
Idlalade leli lilengoma ezilithumi lambili ezigoqela ethi senishela kanjani umendo ukuhlehla kwenqama ukuhlabelela kanye lethi inxeba
Ngoba ngiyazi sewantolo makhona Kanti nami sengamthola ngakho Inana wase kwezinga kwenga Kiwanga lapho nami ngizobangana Sawa umtanda wangishiya nda Kanti ngiyabuza wathi wasoshatile Amimatela kolisu moya wani Masema mthola nami
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho uba kuthola njani?
Okwamanje umculo wami awukatholakali kuma digital platforms. Ongabe ufuna uxhumana nathi kulezi number 0786542212 ezase South Africa ke lezo kushuthi umuntu uyabe ezofaka ikhodi.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Engingakushiyela abalandeli nabathandi bomculo wami ukuthi ke sikudinga kakhulu kubo i-support yabo ngoba ngeke sibe yilutho nje ngaphandle kwabo. Sidinga kakhulu i-support kubo basixhase njalo ukwenzela ukuthi nathi singakhathali siqhubeke njalo sibenzele okuhle.
Uphuma ke enkundleni uSmile sezintombi ngale
Amaza wekho Sifuza lezinyamazane Zikuphi yonke imoze Asembe sanfuna sifote Amaza wekho Sifuza lezinyamazane Zikuphi yonke imoze Asembe sanfuna mafu Zinyamazane zibula lomphanga Zipinde zidla malende Iwo piganti kempa Ipaba izifuyo zethu Zinyamazane zibula lomphanga Zipinde zidla malende Iwo piganti kempa Ipaba izifuyo zethu Zinyamazane zibula lomphanga Zipinde zidla malende
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Khomo singakuhlukana isihlobo othi sikhangele ebesilazo namhlanje kubotshwa abafundisi abaqoqa umkankaso wokulwela iZimbabwe ekhululekileyo abongi abaningi sebesuka kwele Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa emoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.